chekwata chemadamburo chavene mapoinzi mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu izvo zvavapinza pamusuo wemakota finari emukombe mukuru uyu. Chikwata charodho zvakama ichi chave kungoda poindi imwe chete kubva mumitambo yacho mitatu yasara kuti chiwane tikiti remakota finari kubva mugungano regroup 4. Ngedzi yakunda mumitambo yayo yese mitatu yayatamba uyezve yasiya FC Platinum nemapoinzi matatu. Asi mushure mekutora mukombe weleague gore rapera, murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapeza anofunga kuti vanotora mukombe weSuper Cup uyu.
Pakurima chako pane rimwe gore rotaura unokohwa, rimwe gore havakohwi. Saka ndinodaro kuti gore rinotangwa zvakanaka, kune stresa kuona gore rakanaka.
Wawa netriangle idzo dziri mugungano rimwe chetero, dzose dzine point rimwe chete. Zvimwe zvikwata zvagara zviine mbiri zviri kutamba zvinodakadza makundano aya. Highlanders neChicken Inn dzadongorerawo makota finari umu mushure mekukunda mumitambo yadarika. Highlanders yakarova Blauwe City 1-0, Chicken Inn ndokudambura Blauwe Chiefs 2-0. Zvikwata izvi ndokupinda mapoints manomwe. Blauwe Chiefs neBlauwe City dzese dzine point imwe chete mugungano regroup 2 iri. Asi Capes United neDynamos dzakaita mangange 1-1 ndokupa Harare City mukana wekudimbura utungamiri hwadzo mugungano ravo. Harare City iyo yakarova Rentals 2-1 yave nemapoints matanhatu yakaenzana neCapes United asi pasi peDynamos iyo ine mapoints masere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti vakatora mukombe uyu mari yakawanda yacho ichatambidzwa vatambi kuti vagovane.
Kana vahwina imari yevakomana imari yekuti ivo pache zvavo kana vahwina munguwana pekutangira.
Mukuru wekumahofisi echikwata chimwe chetecho vaJonathan Mashingaidze vanoti imwe yemari yacho ichapa chikwata chavo pekutangira panotanga mitambo yeleague. Asi ichi chishuwiro chavo veDimbare panguva iyo Cranbourne Bullets iri kudawo mukombe uyu. Chikwata chinorairidzwa naNesbet Saruchera ichi chave pamusoro pegungano regroup 3 nepoint imwe chete pamusoro peBlack Rhinos neTenant idzo dzine mapoints mana. Cranbourne ine mapoints mashanu mushure mekuita mangange Toto neTenax nezuro. Black Rhinos yakarohwa 2-1 neManika Diamonds nemugovera. Mitambo yesvondo rino ichabuditsa pachena zvimwe zvezvikwata zvichapinda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.